Pange pane mufaro mukuru nhasi muguta reGweru apo vatepfenyuri venhepfenyuro dzehurumende nedzinoshanda dzakazvimirira dzega vatepfenyuri vari muguta reGweru senzira yekucherechedza zuva reWorld Radio Day. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega range richicherechedzwa pasi pedingindira rinoti Youth and Radio. Mumwe weavo vataura pagungano iri Tamuka Mugaviri, uyo anove gurukota redunhu reMidlands muparamende yevechidiki, ati radio chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu sezvo ichikwanisa kufambisa mashoko kuvanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira dzimwe dzinonetsa kusvika. Tamuka anoti vechidiki vanoshuvira kuti nhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika dzitepfenyure zvidzidzo zvevana vechikoro sezvaichimboitwa makore apfuura.
Chataikumbira isu semayouth ndechekuti pakwanisawo kuvawo pachilayeza ne Ministry of Primary and Secondary Education kuti pakwanisawo kuvawo nemalessons anokwanisa kuitwa paradio sezvaimbovako kudhara nyika yedu ichangowana independence. And then poita nyaya yecultural degradation, nyepfenyuro dzedu dzemuno muZimbabwe kazhinji dziri kuwanzisa international content. Tinoda kuti muvewo nelocal content kuti muve munodzokedzesa culture pamwe chete neunhu hwemayouth muZimbabwe.
Mumwe mudzidzi wezvekutapa nawo paHarare Polytechnic, Tariro Zvizhinji, uyo anga aripowo pachiitiko ichi, ati zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mukana wekuvapa nhepfenyuro dzakasiyana-siyana kuti vawane mukana wekutaura zvinhu zvakanangana nevechidiki. Mumwe wemunhu anga aripowo pachiitiko ichi, uyo angozvidoma nezita rekuti Edna, atsinirawo izvi, akakurudzira kuti venhepfenyuro vatepfenyure nyaya dzakanangana nematambudziko anosangana nevanasikana.
Kungoti vangowedzera mamwe maprograms anokurudzira vechidiki. Yeah, maybe zvakafanira nezvemagirl child nyaya, because nyaya dzereku dziri kungoramba dzichikwira. Handiti sazviita sekuti maybe kune vamwe vasati vanyatsoziva zvokuti vabereki vavo pamwe vamwe vanogara vega. Saka maybe vabereki vavo vanenge vasipo, vanenge vasina munhu wekuvaudza. Saka mukaramba muchingokurudzira maprograms.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaJonathan Moyo vange vakatarisirwa kuvepo pachiitiko ichi asi havana kuuya. VaIvan Nogurira vanove munyori mubazi iri ndivo vange vakamirira vaMoyo. VaGurira vati hurumende iri mishishire kuona kuti ipe maresinesi kune vakanyorera kupiwa maresinesi aya kubazi reBroadcasting Authority of Zimbabwe. Vatiwo hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti nyika ive nemasaisai edigital musi wa15 Chikumi wakatarwa nesangano reInternational Telecommunications Union kuti nyika dzose dzinge dzave kushandisa masaisai aya usati wasvika. Mumwe mugari weMugweru vaDanford Gushungo, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vati hurumende inofanirwa kuita zvose zvainogona kuti munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda.
Pari zvino tinotarisira kuti uwandu hwevanhu muZimbabwe hwanga hwaakutarisirawo kuti nenguva iripo nemaradio stations aidai aakukwanisa kumiririra mapoka nemapoka, nzvimbo nenzvimbo, uyezve madifferent interest groups. Maradio stations mazhinji anoranwa nehurumende kana kuti neruoko rwehurumende. Zvinenge zvisingakwanisike because control arm inenge yaimwe chete, mamwe mainterest groups haachamiririrwe. Saka taikurudzira kuti dai vanga vakwanisa kuti mamwe magroups aya ave anomiririrwa kuitira kuti vese vamwe vawanewo voice.
Mudzidzisi weMedia Studies paMidland State University vanhamo Mhiripiri vati vanobvuma kuti zvakakosha kuti munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda kusanganisira macommunity radio, asi vati zvakakoshawo kuti veruzhinji vadzidziswe kuti nhepfenyuro dzakadai dzisazoshandiswa nenzira inogona kuunza mirijonga munyika.
Kune kashoma pekuti nhepfenyuro dzinokwanisa kushandiswa kuti dziite sezvombo zvehondo zvazvakamboitwa kuRwanda kuna 1994, asi hatingati nekuti zvakaitika kamwe chete tobva tati zvinoitika nguva dzose. Asi tinongoda kuti tingogara tine uchenjeri hwekuti vatungamiriwo pavanopawo malaisensi vape vachidzidzisa vanhu kuti aiwa ichi hachisi chimushina chekuti vanhu vazoshandisa kuti vasagarisane, vapokane, varovane, vakanganise magariro achipromota inonzi tribalism, racism nezvimwe zvakaipa zvatinoti hazvifane kuve zvichisumudzirwa kana tichinge tichifanira kugarisana munguva ino yatiri.
Mumiriri weUNESCO muZimbabwe, amai Peggy Boateng, vati dingindira rekuti Youth and Radio rakasarudzwa mushure mekuona kuti uwandu hwevanhu vechidiki hunopfuura zvikamu makumi mashanu kubva muzana pasi rose, uye zvakakosha kuti pfungwa dzavo dzinzwikwe. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.